Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 gumi guru 2020 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 niri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unokwidzwa nokudzikiswa zvichibva pamari iri kushandiswa nemutengi. Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu iri pasi peAfrican Union inoti iri kushushikana zvikuru nekuipa kuri kuramba kuchiita zvinhu muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevasere 7898. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi maviri nevana 6424. Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nezuro yakazivisa nezvekuderera kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari kana achitengwa nemari yomunyika asi achikwira kana achitengwa nedhora rekuAmerica. Mutengo wepeturu wakaderera nemasendi makumi matatu nematatu 33 cents kubva pamadhora emuZimbabwe makumi mapfumbamwe nemanomwe ane masendi makumi mapfumbamwe nematatu $97.93 kuenda pamadhora makumi mapfumbamwe nemanomwe ane masendi makumi matanhatu nemaviri $97.62 parita. Asi kana mafuta aya achitengwa nedhora rekuAmerica akakwidzwa nemasendi maviri kuenda padhora nemasendi makumi maviri $1.20 kubva padhora nemasendi gumi nemasere $1.18. Dhiziri ndiro rakadzikiswa mutengo kwese kudhora remunyika pamwe nedhora rekuAmerica kubva pamadhora makumi masere nematanhatu ane masendi makumi matatu nematanhatu emari yomunyika $86.36 kusvika pamadhora emunyika makumi masere nerimwe nemasendi makumi masere nemashanu $81.85 parita. Asi rita rimwe chete iroro rave kutengeswavo nedhora rimwe chete rekuAmerica kubva padhora nemasendi mana $1.04. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kuderera kwemutengo pachishandiswa dhora remunyika kuri kufambidzanawo nekugadzikana kunonzi kuri kuita mari yemunyika zvichienzaniswa nemari yekunze, asi kukwira kwemutengo wepetro kana ichitengeswa nemari yemuAmerica kuri kufambidzanawo nekukwira kwemafuta pasi rose.
Chakakosha ndechekuti titsanangure kuti mutengo kana kuti mitengo yemafuta inodhiteminwa nezvinhu zviviri zvinoti mitengo yemafuta pasi rose yatingati maglobal price of oil, then chechipiri foreign exchange rate, ma developments in terms of exchange rate movements. Saka ndozvo zviri zvinoaffecta mutengo wemafuta muZimbabwe. Zviri kuitika pasi rose, anongati maglobal trends in price nema trends in foreign exchange rate. Saka zvazvo zviri kuitika ndezvekuti matrends edu tiri kuona kuti mutengo wemafuta wakuita uchipika uchitikwirirei. Izvi zviri kukonzereswawo nekuti global economy yakurakidza masainzi ekuti inogona kuimprova slight. Saka improvement iyoyo inoita kuti demand yemafuta ikwire, zvinoita kuti mutengo wemafuta pasi rose ukwirewo. Saka izvozvo zvinoafectawo Zimbabwe, nekuti Zimbabwe tinotenga mafuta kune dzimwe nyika, hatigadziri mafuta edu tega. Saka mitengo yakaita firm up at global level zvinoita kuti mitengo yemafuta muZimbabwe ikwirirewo zvakare.
Asika Dr. Chitambara, tiri kuona kuti mutengo uri kutodzika kana pachishandiswa dhora remunyika. Chii chiri kukonzerawo kudaro?
Chiri kuitika maexchange rate, munoziva hurumende yakaunza foreign exchange auction system yekumaneja nekutitemana foreign exchange rate nesupply yeforeign exchange management yacho. Saka tatiri kuona kuti Zimbabwe dhora yanga ichikwirirawo yatingati pachirungu appreciation paforeign exchange auction, weighted average exchange rate yanga iri kuappreciata masvondo mana apfuura. Saka izvozvo zvinoitawo zvakare kuti mutengo wemafuta anenge achitengeswa nemaZimbabwe dhora unogona kuti dererei. But mutengo wemafuta ari kutengeswa nemayusa unokwirira, nekuti tiri kutaura isu kuti at global level, nekuti globally mitengo yese inenge iri maUnited States dollars. Saka pakaitika kukwira kwemitengo globally, zvinoitawo zvakare kuti muZimbabwe mutengo wemafuta wemaUS dollar ukwirirewo zvakare. Saka ndozviri kuitika izvozvo. Uye appreciation exchange rate yeZimbabwe dollar yaitawo zvakare kuti pave neslight decline kana takatarisa mutengo wemafuta maZimbabwe dollars.
Tingaona here kukudzikira kwaita mutengo wemafuta mumari yemadhora emuZimbabwe kana yemunyika kuchibatsirawo kudzikisa mitengo yezvinhu muzvitoro?
Hazvoti zvinhu zvichabva zvanaka muzvitoro, nekuti tiri kuona mitengo yezvimwe zvinhu zvakaita semagetsi iri kukwirawo zvakare nemapesendeji akakura zvakanyanyisisa. Saka izvozvo zvinoita counter act kuderera kwaita mutengo wemafuta mumaZimbabwe dollars. Saka we need to look at it from a more holistic and comprehensive perspective. Asi kuderera kwemutengo wemafuta kwakakosha, but hakusi very significant makaona mapesendeji ari kutaurwa acho kana tichikombeya sei nekukwira kwaita mitengo yezvimwe zvakaita sana magetsi. Magetsi akwira nealmost 100%. Mutengo wemafuta zim dollar terms waderera ne much smaller percentage. Saka zvinongoreva kuti mainflationary pressures anongoramba aripo muekonomi, nekuti mitengo yezvimwe inenge ichikwirira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi peAfrican Union yeAfrica Commission on Human and People's Rights inoti iri kushishikana zvikuru nekuipa kuri kuramba kuchiita zvinhu muZimbabwe, zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Sangano iri rinoti vatori venhau uye madzimai anorwira kodzero dzevanhu ari kungosungwa zvisiri pamutemo muZimbabwe. Kubva musi wa30 kurume apo hurumende yakati vanhu vagare mudzimba kuri kudzivirira COVID-19, vatori venhau makumi matatu vakasungwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti munyika mune dambudziko, vachiti hurumende yavo iri kutevedza mutemo. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanotambira zviri kutaurwa nekomisheni iyi.
SeMisa Zimbabwe tinotambira rwaro rwabuditsa vane African Commission on Human and People's Rights kubudikidza nechisungano chenumber 443 chinova chisungano icho chinotaura nyaya dzekodzero, mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe nekumbunyikidzwa kwadziri kuitwa.
Saka zvii zvinoitika kana vapedza musangano?
Vachipedza vanobuditsa chisungano ichi chavanotaura kuti komishoni inoshungurudzwa zvikurusa nekuvhiringwa kana kumbunyikidzwa kunoitwa kodzero yekutanga yekutaura. Yechipiri kodzero inova yekusarudza kuti unoda kunge uri pakati pani nani yavanoti association. Yechitatu kodzero yaanoti assembly kana kuti kuungana magungano anokwanisa kuitwa nevanhu nguva nenguva. Vanotaura vachiti vanosungira hurumende yeZimbabwe kuti isambunyikidze kodzero idzi nekuti dzinopiwa neyavanoti iyo Universal Bill of Rights.
Pane mienzanisiro yemungapa yezvinhu zviri kuvashungurudza kana kuvaudza moyo?
Vanotaura zvikurusa vachishungurudzwa pamusoro pekurohwa nekusungwa uyezve nekubvutwa pakati peusiku kwevanoita nezvekodzero dzevanhu kurusa munguva yatatakatarisana nekuratidzira kwevari mukwikwidza kana kuti opposition uyezve nevanenge vachitaridza kusagutsikana nemutongerwo uri kuitwa nyika yavo.
Ko vari kutiwo kudi panyaya dzevanochengetedza mukati nekudzivirira nyika?
Vanotaurawo zvakare vachiti mauto kana kuti mapurisa ngaatore mutemo udzikiswe kuitira kuti vanenge vavhiringidzwa vawane chouviri kana kuti vawane pekupotera, kwete kuti mapurisa nemauto aratidze umbimbi ndoga pakuita basa rao uyezve achinge akazembera mumarokwe kana kuti munguo dzebato riri kutonga. Vanotaura zvikurusa vachiti vanoshungurudzwa nekusungwa kwakaitwa vatapi venhau vanga vachibuditsa mashoko anotaura nezvekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu kana kuti zviwanikwa zvekurwisa denda recovid-19. Mukutaura kudaro vanotaurawo zvakare kusagutsikana kwaanotaura vachiti vanhu vechikadzi vairatidzira kuburikidzira kusangano rinopikisa reMDC vakambunyikidzwa zvisina kunaka uyezve mapurisa ngaakurumidze kutora matanho anoita kuti nyanya idzi dzinge dzichiunzwa mumatare edzimhosva.
Zvii zvavari kukurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Mukuparura rwaro rwavo vanotaura zvikurusa kuti hurumende yeZimbabwe ine basa gurusa rinoratidza rekuti iratidze pasi rose kuti kunyange tiri mudenda ngavasambunyikidze kodzero dzevanhu, kasi kuti ngavatore matanho anoratidzira kuti ivo pachavo vanopindawo matare enyika dzepasi dzakawanda kusanganisira danho iro komisheni kwaanorumurirwa kunova kuAfrican Union. Naizvozvo vanokumikedzera hurumende yeZimbabwe kuti iite basa nemazvo mukuchenura chimiro chayo chisina kumira zvakanaka mumaziso evauyi, mumaziso emumba mavo uyezve mumaziso epasi rose.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti chinhu chikuru kuti komishini iyi yabuda pachena ichishora zviri kuitika muZimbabwe, izvo vanoti zvave nenguva refu zvichiitika. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadyo Wamavhinga vanoti kana masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe chete nedzimwe nyika dzemuAfrica dzikakwanisa kutaura pachena dzichitsiura dzimwe hurumende dzinotyora kodzero dzevanhu, zvinobatsira zvikuru nekuti zvinosiya hurumende dzinoita izvi dziri pachena.
Sangano reAfrican Commission on Human Rights riri kuratidza kuvhundutswa zvachose nekukachamadzwa nekutyorwa kwekodzero kuri kuitika muZimbabwe kuri kuramba kuchiwedzera, kunyanya kodzero dzevatori venhau, dzevapepeti venhau, kodzero dzevanorwirawo kodzero vari vechidzimai, tichiona kushungurudzwa kwanga kuchiitwa mutori wenhau vaHopewo Chingono mushure mekunge vafumura nyaya dzeuori hwemhando yepamusorosoro hwanga huri kuitika kubazi rezveutano. Zvakarewo tinoziva kuti kune vamwe vatapi venhau weStudio 7 vakasungwawo vachiedza kuti vaite tsvakurudzo yavaida vari pabasa ravo sevatapi venhau. Zvese izvi zviri kuitika muZimbabwe zviri mumaziso epasi rose, kunyanyanyanya African Commission yekodzero dzevanhu muAfrica yose.
Africa Commission yekodzero dzevanhu iri kuti ine zvairi kuona muZimbabwe.
Vari kutaura iko zvino pachena kuti Zimbabwe inofanira kuti itore matanho ekuremekedza kodzero. Zvakarewo madzimai ari kunyanyisa kushungurudzwa.
Zviri kuitika izvi zvinorevei mumaziso edzimwe nyika dziri kuona izvi vamavhinga?
Zvese izvi zviri kuitika pasi rose richiona vanhu vachitsutsumwa. Nyika yeZimbabwe yatora gwara risiriro zvachose. Ndo zvatiri kuwana zviri kutaurwa neAfrican Commission kuti dei Zimbabwe yatora rimwe gwara rinoremekedza kodzero, kunyanya nyaya dzevatapi venhau uyezve kodzero dzemadzimai uyezve kuremekedza kodzero dzirimo mubumbiro remutemo renyika nechekare ra 2013 riripo.
Iyo hurumende inoda kudii sekuona kwenyu?
Tinoziva kuti iko zvino dambudziko guru nderekuti chava chibata bishi hurumende nesangano rinotonga rezanupf zvichimhanya kuda kuvandudza nekusandura bumbiro remutemo renyika pachinambo chekuti vazadzise zviri mubumbiro remutemo kunyanya kodzero dzevanhu. Zvese izvi hazvinakiri kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, nekuti inenge ichionekwa kuti haisi kuremekedza zviga zvayo pamusoro pekodzero mukati menyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti umwe musoja Tendai Saunyama akasungwa mushure mekunge aedza kufadza musikana wake paWhatsApp achiti ndiye akadinhura bhombi rakauraya vanhu vatatu rikakuvadza vamwe makumi mana kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi kuWhite City kuBulawayo musi wa23/10/2018. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo ndeimwe yamakanzuru matanhatu akatarisana nekupararira kwezvirwere zvinobva mumvura yakasviba pamusoro pekusamira zvakanaka kwekufambiswa zvakanaka kwemvura yashandiswa muzvimbuzi. Mamwe makanzuru anosanganisira Harare, Masvingo, Mutare, Chitungwiza neMarondera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sono Studio 7 ndoda kutaura necharumbire kuti kupoland kwacho ko kwakaenda vana maikupi makabudiseiko muZimbabwe hamuna kana mari, vana veZimbabwe vari kutambura. Imimi pemunoita zvimusangano zvenyu munee muchitora mari yenyika muchidya, every meeting munoita notora mari yenyika muchidya, asi vana veZimbabwe vachitambudzika. Foni yako usabata sezvinoita vana munzura vasi kuanza nenyaya yekuti vanenge vasina chekutaura.
Maswera sei pa Studio 7 apo, maswera sei, mamuka sei pa Studio 7 apo. Tagata akazviziva kuti Tokozani kupe atengesa asi zvichapera nechimwe chine nguva yacho. Zvichapera chete. Tagati chingozviziva kuti Tokozani because tinozva kuti akutengesa.
Makadi mhuri yestudio ndokupasisai vana mugoma tano vana jonga ndokupasisai makusena ano atina ndaombotaurawo nenyaya dziri kuitika munyika. Nyaya dziri kuitika munyika dzorwa dzamuZimbabwe maabirikira ngevanhu vari kuurayiwa muZimbabwe hatichazivi, asi tine hurumende inatinotinochichengeta. Hatizivi kuti iri kuchengeta ani kana vachitadza kuziva kuti auuraye munhu ndiani. So ndino kwadziwa zvikuru nekuda kwezvinhu zviri kuitika. Ndichitaura zviri pamusoro pauyo kupi uyo ari kuda kutozanwa, ari kuda kubesita redu remdc alliance. So ndinotaura kuti iwo Tokozani mukupana zvigaro zvenyu nezano, but kuvanhu hazvisiko kuvanhu hatizvizive vanhu vakavhuta hatizivi kuti pamaelection uchavhoterwa ndiani une vanhu vakufuti 40,000 isusu tina chamisa wedu saka ivive manje tinodokutaurira kuti zvauri kuita hazvishandi nekuti hazvishandi dai wazamako kuite zvimwe wazvimirira uchizvikambenera iwewe nekuti kwati isusu hazvitishandiri izvozvo ndinobonga zvangu ndichichemawo nematicha ari kuchemawo achemawo zvitomudzinge basa zvinhu zvinorwadza zvinhu zvisina kwazvino zvazvinoreva zvinhu zvinorwadza zvinosiririsa kuti mwana wemunhu akadzidziswa vabereki vachipedze mari vachiita sei apedza mari yake aichashandi zvinhu zvinorwadza ndinobonga zvangu mbanana zita handini Themba Stolen ndiri kusouth africa Pietermaritzburg.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri, muchirongwa chedu chevechidiki chedzi connection chamunopakurirwa neni Mike Hove tichange tichitarisa nezvematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus. Tichatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo apo varayiridzi vakawanda vari kuramwa mabasa nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Muri eZimbabwe dzakanganwa kuteerera chirongwa chedu ichi na8pm nhasi.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dibeti pakati pevakadomwa kuve vatevedzeri vevari kukwikwidzira kuve mutungamiri weAmerica kuchaitwa mangwana paUniversity of Utah. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence veRepublican Party vachange vachiita dibeti naSeneta Kamala Harris avo vakadomwa kuve mutevedzeri wavaJoe Biden vebato reDemocratic Party. Zvinotarisirwa kuti dibeti iri richabatsira mukubudisa pachena kusiyana kwemagwara emativi maviri aya. Dibeti iri richaitwa zuva rimwe chete kubva zvabudiswa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump muchipatara kuti vapedze kurapiwa chirwere cheCOVID-19 vari kumuzinda weWhite House. Dibeti iri richange richikokerwa naAmai Susan Page vebepanhauru reUSA Today. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vanotarisira kuti kubatwa kwakaitwa chirwere cheCOVID-19 nehurumende yavaTrump kuchange kuri musoro wenyaya.
Padibeti ririkuitika mangwana tinenge tichitarisira izvo kuti chinhu chikuru chatichada kunyatsokuti tione nechatinotarisira kuti pachange paine mutsauko pakati pedibeti remavice president nedibeti ratakamboona richiitika pakati pemapresidential candidates. Saka tinoona sekuti tinenge tichitarisira kuti tichanyatsonzwa vachibata mapolicies neizvo zvavanenge vachiti ndizvo zvavanoda kuitira vanhu. Tichanyatsonzwa campaign message yavo ndo yatinenge tichiexpecta kuti ichange ichikwanisa kubudiswa mumaTV maviri awo ari kukwikwidza.
Dibeti iri pakati peavo vanotevedzera vakadomwa kuti vakwikwidze kuita mutungamiri wenyika rinokosha zvakadini?
Iri dibeti pari zvino ndinoona sekuti rinokoshesa sematauriro andamboita padibeti revakuru vavo hatina kunyatsonzwa meseji dzavo, asi ndinoona kuti iri dibeti ndo paya pokuti kana panga paine vari pakati nepakati vasati vasarudza divi ravo vachateereresa kunzwa kuti ivo vateredzeri ava vanova vanenge vachizopa mazano kuvakuru vavo vanenge mapresidential candidates vari kunyatsopatsanura here kupa ivo kuti izvi ndozviri kuitwa nomusangano uyu, izvi ndozviri kuitwa nomusangano uyu. Saka ili debate ili rakasimba chaizo, ili crucial, yatingati crucial.
Taona zvekare kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vado vamuchipatara mavanga vachirapiwa. Senator Harris avo vanova mutevedzeri wava Joe Biden vangataura sei pamusoro pekubatwa kwakaitwa chirwere cheCOVID-19 navaTrump vasingaratidze kuta zvekuti vane utsinye sezvo ivo vaTrump pachavo vaine chirwere ichi. Vangazvitaura sei izvozvi kuti zvibude zvakanaka vanhu vanzwisise?
Senator Harris, kana ndakavatarisa munhu uya ane ruzivo uye unozvibata mukutaura. Saka maonero angu ndeekuti izvo sekutaura kwakamboita speaker vaMai Pelosi, Nancy Pelosi, vakangotaura ivo vachiti izvo vanoda kuti dai president vanga vapora, asi nyaya dzekuti izvo chirwere chazosvika pakudaizi zvinobva mukutadza basa kwavakaita. Meseji yavo yakanga isina utsinye, asi yakanga ichiratidzira kuti onai zvazvazoita iye zvino kuti chirwere chapinda muwhite house nekuti hatina kuita, hamuna kuita basa ramaifanirwa kunge makaita. Saka tinoona sekuti ndo meseji ichangouya na Senator Harris kuti izvo hongu tinototenda, tinofara kuti president vaTrump vaburiswa muchipatara vakuita rekavha vari kumba, asi izvi zvakwanisika kuitika nokuti vane access kumishonga yose. Asi zvatinofanirwa kuita ndezvekushandira vanhu vasina privilege yokuti izvo vadi vakwanise kuwana even mishonga isati yatombova kutengesiwa ichiri kutodzidziwa nezvayo ndo yakapuwa vaTrump. Ndofunga ndo yaita kuti vakurumidze kuni kukwanisa kubuda muchipatara. Saka I think vachange vaine pokupinda napo, asi vachiratidza kuti izvo hongu tinofara kuti varecover, asi vanhu vazhinji havasi kuwana treatment iyoyo. Saka inova imhosva yemaRepublicans yekuti haana kuita basa raaifanirwa kuita.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunare kuWashington DC neStudio 7. Kanobva kuna Baba Harare, The Reason Why. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unokwidzwa nokudzikiswa zvichibva pamari iri kushandiswa nemutengi. Komishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu iri pasi peAfrican Union inoti iri kushishikana zvikuru nekuipa kuri kuramba kuchiita zvinhu muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.